Zvino hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe. Varairidzi vakatambira mari dzavo last week, asi mari hadzisi kutoreka mumabhanga kana madzengeta mari. Kuna madzengeta mari ari kupa $15. Saka imagine kuti munhu abva kureserve unenge uchitoita kuma $30, uya uzopiwa $15 kubhengi. Mabhengi akawanda hatori nawo mari, vanhu vanongomukira kuenda kubhengi kunogara pabhengi vachitiva kuti mari ichauya. Vamwe vari kurara pamabhengi varairidzi, zvinoreva kuti hapana kuti vangaenda kuzvikoro kuti vanodzidzisa vana vapedzise mazamanishini nokupreparewo mazamanishini avo vasinganyorewa public examination. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosuwisa munyika ina vatungamiriri vanenge vachiti vari kutungamirira nyika, asi vasingaiti effort yokuti panotenderewo zvikuru varairidzi avo vanotucha vana vavo vawanewo mari yokuti vakurumidze kudzokera kunoticha vatungamiriri vamangwana.
Ko urongwa huri kuunzi huri kuiswawo hwemabond notes mungaona huchirerutsa here matambudziko evarairidza?
Mabond notes ajonga kaane muri pasi, nokuti kana pakatora mabond notes zvichaitavo ese vanhu zviri muzvitoro havakwanisi kuti vatinozotenga zvimwe kana zvirimo zvacho zvikapera. Hatiwonisa kuti inyaya yemabond notes inyaya yekungoti ikonomi irewo ikonomi iri nani iratidzike, nyika iratidzike senyika ina vatungamiriri vanoitungamirira. Hatiwonisa kuti mabond notes kutoita wesu ndorezvombebhiti wesu iyo kana iri yamabond notes, nokuti hakuna unotorida naye wacho anotaura mabond notes hamadi muhomwe yatona mayusa.
Hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vashandise makadhi yavari kuti plastic money. Nhengo dzenyu dziri kuzvitambirawo here uye zviri kuvabatsirawo here?
Plastic money yacho inenge isingachishandii. Kwakawanda havatadiwo kuti uswaipe, havatatodiwo vanhu vanoswaipa, vakudawo kesi because vanoti ukaswaipa itozoiwanepiwo. Saka hazvinenge mapolisa asina kuenderana nekunzvera zvakasimba kuti vanhu vaone kuti tinoenda kuti vaizevachitenderana.